is an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 ndira 2024. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato reTPC rinoti richakwikwidza mutongo wekuti nhengo dzaro dzeparamende nekanzuro dzirambidzwe kukwikwidza musarudzo dzemabi elections mwedzi unouya. Vararidzi vanoti vari kutanga kuratidzira nhasi. Tichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrica Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti rine urongwa hwekupikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro hwekurambidza dzimwe nhengo dzaro dzedare reparamende nemakanzuro makumaviri nematatu kukupidza musarudzo dzichaitiswa zita rekuti vachishandisa zita rekuti TPC. Izvi zvinotevera kuendeswa kwenhengo idzi kumatare nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasenge Chavangu. Vachavangu vari kunzi neTPC havasi nhengo yebato iri vanoti hakuna munhu anokwanisa kukwikwidza wavanenge vasina kutendera. Asi vachavangu vanoramba kuti vari kushanda neZANU-PF. Kunyangwe vachamisa vakaendawo kumatare vachiti vachavangu vasashandisa chiso chavo vasina mvumo matare haasati apa mutongo wavo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaikokera bato reTPC mudare reparamende vaAmos Chibaya avo vakarambidzwawo kukwikwidza. VaChibaya vanoti kurambidzwa kwavo mabasa eZANU-PF.
Zvokutanga tichigiri bato redu reTPC iyo inotungamirirwa navachamisa vakahwina maelection 2023 zviri kuitika zvese izvi zvinopera hapana tisingaperi asi regai kuti zvakare kuvana veZimbabwe muri kuona zano iri kudzinga maMP amakasarudza, zano iri kudzinga makanzura amakasarudza. Chinangwa chezano ndechekuti icho vanhu vatoona two-thirds mudare reparliament vakarodzwa zvakare kuti 20 kilogati vachamisa vakarapa zvavamunanga maelection vakaona zvine mutsindo. Zano zvakare ikaramba kuti vachamisa vakachipinda muofisi ipo zvino zvaakuita zvokudzinga maMP zvokudzinga makanzura akasarudzwa navanhu. Munoziva kuti TPC nyika rose yakahwina makanzura yoripondera all the opportunities throughout the country. Zano hachikorana izvozvo asi patanari apa vana veZimbabwe yavanguva yekuti zvakwana sokwanile enough.
Saka vachibaya munoti iko vatsigiri venyu
vatinotaura kuvatsigiri vanovaiwo macitizens ese eZimbabwe ngavachengetedze vhoti yavo. Macitizens ese eZimbabwe havafani kurega chihurumende cheZANU chichidzivisa vanhu vavo vakafarudzwa vachinovamirira kudare parliament, chichidzivisa vanhu vavo vakafarudzwa vachinovamirira kumakanzura. Yara nguve yekuti zvakwana Acharambi tukapeta mawoko. Enough is enough. Tukuna kulamba. Shiriku tuwane zano kie.
Zilo, mulonda kutivati giri watore dano ripi apa vashibaya.
Kwaki giri wano chende kwa kura kujiri amunika ino. Shilo, chumbiza ne mtemo nika. 1751, ino kumedone Zimbabwe. Lano alitari zira. Kule kutari zira, isi mwosha, isi isi ui. Nika ino ndiye edu, isi nika ye zano.
Imimi zilo mshata sei lenya ya yoku pipiza mwezu urku ya uyu
chila yata kwa kutongwa ichi chila kutia kuma perezi mwosha mwono rejiwa mkoma wangu chila yata kwa kutia ilipa mtemo ino bumizwa mkande maa pila mtongo ino wakiwa ino sene paparuki chakando ya ino kutora chungu gani ya sarudzo kwefe unzimbo 23 zima kandura zima MP ene kibu so kukudza mswa kini februa chakavesu ya katera nazi utaiwa mutanga asipa pila asipa msuru pa ishozo kino sene kwa utra kwa nda ita kula kijira chaiko kutia aa iza ati shibini nika yedu mbebi nika haitini nika ya minandapa haitini nika ya zano haitini nika ya matinamati nika ya shakari gani kini kibimu chirikuwa pila zakabuda kwa haiko endeja pila nondu jira zakabuda ishozo zoro sene kwa paruki zoro chiruga bili ya karutu ito chetua Muswakiri Februa, wale Zimbabwe, kwa 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 kutipo na MP wawo, kwa kwa kutipo makando wawo, zisiri kwa mtemo wati jisiwa, ye, zani zani niku zita, akuna umu muna niku zita.
Wa ikokela bato Red Triple C mudarere paramende wa Amos Shibaya vange vari parunare kugweru ne Studio 7. Sezo tishitema tisina diwira tinorere kera tabata umkuru mbazi rezo kubulitwa kwe mashoko Muzanu PF wa Farai Marapira.
Ezo wa Shibaya zo kutuwa chapira karantava miri mwadzuno ya isi Zanu PF atitore neinazo. Isu chatakata risa dechuku kampena. Tichikurudzira vanhu kuti vavhotere bato redu reZANU PF. Zvekuti kune mamwe mapato kuchange kuchimirane kana kuti kuchafamba sei hazvisi zvinhu zvatiri kumboswera tichitarisana nazvo. Isu tiripo pakufamba tichitenderera tichiudza vanhu chakanakira kuvhotera ZANU PF. Ndosaka makaona vabima vangu vachitendera vhiki rose rapfuura vachiita basa vachiinda vachindoona kuti basa riri kufamba zvakanaka here. Kana iri nhau yamatare. Chinu nechuinu, chinu mapikisiri wa chinaitwa. Kubora, wakanzi pane offside. Pano tarisu wakunzi, chinu nzi offside, chiaiti kane nzira ipi. Na uyo tana nguruwa, yotarisu wana mafambiro, emtemo ye bora. Zinu kutu wachibaye wangotu kwanzi, nekuti kwa buda mindure isinga wirirane na wakumatare. Pakatipo kupukana kwavo iko koko opposition kusine inesu, sezanu PF. Voti ZANU PF ya pinda, basi na kutaura kutipashaisika kupiwa utongi wapiwa na matare nge papi, hajibetere. Isu zine shukura zati nawiyavu inawiye nando. Iwa anufanga wangu wa shitaura kuti mtembo warasikwa pakati ne pakati ne pakati. Kweto kuchakata ne ZANU PF itino pinda papi mnau zininge ziriku newa no pikisi. Ivo ndo anozivana ikoko zawari kukonana, ndo anozivana zawano letana, ndiwa anozivana zinonda watu wa gadri sana. Isi noto kuruza watu wa gadri sana, noto mabai leche nao, aniga jingo pedra ni kamari, ino guna mda kudari mebasa jingiru kitu wana wamuna angagwa. Saka nende nungu wa kuruza watu aiwa, kana wane nao, nyegaye Zimbabwe yaka adiza, wanda watu aiwa matare afu posha pakati de pakati de pakati, manu penengura vo penengura, kweto kudakungu vanda ne ZANU PF. Izo politics hadzija shandi mkore uno. Wana wachisi inga kupusa. Tutu wano ngoteri wa chosi chango ndi ZANU PF. Wano wako penengura kutu. Oh, mati ZANU PF ya chuta na papi nguwa isi. Indo ovunza mbunza kutu. Sose isu shite yu wane ngevari ipi. Wane ngevari mbori ipi. Sose shitika. Ah, washibaya dae wa gadisana na wamwe wavu. Wawa nakuya na nanugwiri rana. Wasia ZANU PF. Mkatumema tukano wavu. Nekuti isu si ZANU PF atina chigaro chatina choko opposition. Ivo ndo wane chigaro zawe ikoko. Nga wa gadrisane wa wirani. Tisiani nema by election awari kutiti sawo. Tivake nyika.
Mukuru mubazi rezo kukuliswa kwe mashoko ZANU PF wa Farai Marapira vange wari parunare muarare ne Studio 7. V Varairidzi vari pasi pemubatanidzwa wevarairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Unions kana kuti FOZEU vanoti kutanga nhasi havasi kuzoenda kubasa sezvo vasisina zvikwanisiro nekuda kwekuti hurumende haina kuwedzera mari yavo yemihoro vachiti mitengo yezvinhu iri kuwedzerwa zvakanyanya uku dhora remunyika richiramba richishaya simba. Varairidzi vakaendesa tsamba kubazi rezvevashandi svondorapera, asi kusvika pari zvino vanoti havana kupiwa minduro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vajurai mwoyo kuti tinzwe divi ravo, asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo rwokuti pane varairidzi vari kuda kukanda mapadza pasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari nhenge yeFOZEU vaObert Masaraure.
Nhengo dzeFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEU dzinosanganisira union maunion anoti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, Educators Union of Zimbabwe, EUZ, Professional Educators Union of Zimbabwe, PEUZ, uye Zimbabwe Visually Impaired Teachers Union, ZVITU, dzazivisa mamembers adzo, dzikazivisa employer kuti kutanga nhasi musi wa22 January hakuna murairidzi anove member yemaunion aya achaenda kubasa. Vari kuratidzira panyaya yemuhoro. Muhoro uyo wanyanyoramba uchidyiwa nemataxi. Muhoro uyo wanyanyopera panguva conditions cost of living ari yaramba ichikwira. Cost of living yaramba ichikwira maone kuda kwemataxi avamutuli, kusanganisa zvifambiso zvinodyiwa, maschool fees nezvimwe zvakadaro. Saka chiziviso isi chakatambidzwa kupublic service commission. Saka kutanga nhasi hakuna achaenda kubasa mamembers aya, ekuti akawerengedzwa anogona kusvika 45,000 varairidzi munyika yese. Hapana ari kuzenge achishanda kusvikira hurumende yagadzirisa nyaya yemuhoro. Maunions ese aya akaita chisungo chekuti minimum salary inofanirwa kutambirwa nemurairidzi inofanirwa kunge iri 1260 inokava mabasics anoita kuti munhu akwanise kuramba achirarama semunhu.
Vamasaraure, munenge muchishandisa nzira dzipi dzekuratidzira? Chii chamunenge muchiita nhasi mumunigwagwa umu?
Kuratidzira kuri kuitwa nevarairidzi kurega kuenda kumabasa, kukanda mapadza pasi kuti hatichashande kusvikira muhoro wedu wagadziriswa. Ndokuratidzira kuri kuitwa nevarairidzi kusvika nguva yekuti mushandiri anenge agadzirisa zvichemo zviri kuuyiswa nevashandi.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari nhengo yeFOZEU vaObert Masaraure vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hey, mangwanani mangwanani pastudio apo Mr. Tanonoka wandei mamuka sei. Ndoda kukwazisai vashamarari vose pastudio 7 ndichitaura ndiri muno muZimbabwe. Ndichida kuzivisa President Emmerson Mnangagwa veZimbabwe kuti zvavanoti vanhu vakagara panzvimbo dzisingatendedzewi vanofanira kutsvaka mapepa. Ngavazive kuti hondo yechimurenga yakatoapplya nyaya yefukare ichivaudza kuti vanhu hatina vhuraenda navachena. Ivo vowedzerazve vava kutora zvezvaitwa navachena vachitora land vachinyima vamwe vanhu. Saka vazive kuti hondo yechimurenga haina kupera, vanhu vachiri kuda vhuna nhasi. Zvamapepa vanoshandisa wakasiyaiswa navarungu haashandi, taakuda ivhu pakare.
Ina ndikurepesa hangu Dio. Inini chandaida kuti muite imi Studio 7, ndaida kuti mubate vachamisa navachavangu muvabvunze vari tu kuti vachamisa vanenge vachiramba here kuti chavangu asi webato ramu, iye chavangu vachiita aindiri weCC here? Handizivi kuti vanenge vava kupindura kuti kudini. Imbowanai mukana wekuti mumbovabata vari tui vanhu vavo muvabvunze kuti zvinofamba sei, tigonewo kuwisisa isu vateereri, because chavangu unotaura zvake vachidai vacha misa vaita uraosa wa vajida ya dizi kuti iyo kana wakasangana venenge vajiti pindu venenge vajita ura kuti kudini imbo wabata varitu mombo wafunza varitu tiwe kuti venenge vajiti kudini pa kuzivana kwao kuzi chamisa nota hacha wangadumu zivi chawange wajita chamisa nondiziva sakati imbo wabata varitu wanu wa umbo wana mkana huku wafunza tuta kuwa kuti venenge vajiti kudini maitabasa
Murisei pa Studio 7. Nyaya yegukura hunde yakangofanana neye ya commission ya Mushande yakambogadzirwa paya yekupfurwa kwevanhu. Zvinongotaurwa, zvongopera zvakadaro. Muchiona commission ya Mushande ichigadziwa, vaitoramba mauto asaizvi zvazvindo vakapfura vanhu. Asi vazobvuma hapana chakaitwa ndoo zvakafanana nepapo kupedza nguva panyaya yegukura hunde uye ndine nyaya yandiri kungonzwawo pamedia meno muri kumboefirefete here kana kuti muchazoti motaura tiri kungonzwa kuti vatsamisa nenge vaakupfeka blue zviri kumbofamba sei tee tichingozviona saima hamuzvitaurisei
vasudio 7 apo Zvakaoma zviri munyika medu, zvinhu zviri munyika medu hazvitomboshanduki. Matara acho haperi, kunyombana kwacho hakuperi, saka tichangofa tichingoshandire dzimwe nyika dzichibudirira. Pakaoma, pakaoma. Ngavawirirane, tongoda kuti nyika imire zvakanaka, isu tionawo zvokuita, vana vedu vaendewo kuzvikoro. Ino kana zvakadaro nemahumbwe aneto hakuna vari kutoikonewa nyika yacho saka izvozvezvo zvinotishungurudza nokuti tinotambudzwa tiri mukati medzimwe nyika ndiri maposa papitora
Studio 7 mangadihenyu indotoshamiswa zvinotokatya manja vakuru veZANU-PF vachida kuita member United Nations Security Council manga vangani marefugees ari muSouth Africa naari muno muBotswana vangani vakatiza kubva kuZimbabwe vachishungurudzwa neZANU-PF vangani vanhu vakatiza vari mumarefugees camps Botswana South Africa nevari ku America uko vangani nevanhu vari kunana Britain saka hazvigoni tinotoseka tikanzwa kuchinzi ZANU-PF iri kuda vanhu veZANU-PF vari kuda kuita member United Nations Security Council iyo vasingagoni kuchengetedza kodzero dzevanhu dzezvizvarwa zvavo zvemuZimbabwe ngavatange vadzora vanhu vari mumarefugees camps zvizvarwa zvezimbabwe zvakapotera kune dzimwe nyika kutiza kuurawa kushungurudziwa nekuda kwezvematongerwo enyika ngavatange vadzosa zvarwo izvozvo haikona zvavari kuita
Investigio 7 makadi izvo zvezumbira mambo zvinozokupatisana izvo takakura tichingondoshanda kwamambo hatina kana chibhangeti kana 1 chatakanzi ichi ndechekutambura chero 92 yayo hatina kutombowana chikafu ichecho saka ndozokujairirana nokupatisana ina handiindi yavaendava vanoda ina handidi
makadi pastudio 7 uyo murume anonzi chavangu uyo zvichapera zvaari kuita chavangu izvo musi mumwe gava richadambura musungu nevanhu vake veZANU-PF vaanotonga tarirai muone vana vachipanga vaita dzungu vari kupi zvichapera zvachavangu ari kurambidza vanhu vakadzinga vanhu achiti ndiye muridzi weTCC akavadzinga ovati havachabvumirwi kukongedzisa pamaelection hazvisiri pamutemo zvagara matare eZimbabwe ndeZANU-PF kuwesta time tichienda kumatare patichavangu zvako ndinokuudza kuti zvichapera musi mumwe gava perichamuka rakadambura musoro ndinoitwa Clayton Mandove kuno kuota force
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi venyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika I iko zvino tachimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Kanzuru inoona nezvesarudzo muSenegal nezuro yakabudisa gwaro rine mazita evanhu makumi maviri vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika asi ikasiya mazita evamwe vaviri kubva kumapato anopikisa. Mumwe wevari kukwikwidza vari pavanhu ava mazita akabudiswa mutungamiri wehurumende vaAmadou Ba vari kutsigirwa nemutungamiri wenyika ari kusiya basa vaMacky Small. Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup for Ivory Coast. Guinea-Bissau iri kutamba neNigeria na 7 manero ano. Equatorial Guinea iri kutanga kutamba neIvory Coast nguva imwe cheteyo. Nenguva dza 10 manero, Mozambique iri kutamba neGhana, Cape Verde iri kutamba neEgypt. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Mo Moyo.
Matambiro akaita Nigeria yakuratidza kuti iri kuita ichiwedzera kutamba zvakanaka nekufamba petournament. Musi wekutanga takati iyi Nigeria yekupi, ichibva yadzoka ichibva yatamba zviri nani. Saka izvozvi ndodaira kuti Nigeria ine mukana wakati kurei wekuti ikunde. Ende mukatarisawo pavatambi vayo, Nigeria ine vatambi vakanyanya kunyanya vekumberi avo. Ine vatambi vanotamba kumhiri uye vanotambira matimu makuru. Saka uyu mutambo unofanira kunge wakanyanya kurerekera kuNigeria.
Toindawo pane mumwe mutambo uri pakati peEquatorial Guinea naiyo Ivory Coast munova muri kutambirwa makwikwi aya. Pari zvino Equatorial Guinea ndo iri pamusoro ichiteerwa neNigeria. Ivory Coast iri pachidano chechitatu. Equatorial Guinea ine 4 points, Nigeria 4 points, Ivory Coast ine mapoints matatu. Unoonawo sei mutambo uyu?
Mutambo uyu uchange wakaremera Equatorial Guinea zvakanyanya nekuti unoona zvinoitika pamutambo mukuru iyi ndevekuti varidzi vemutambo chaivo tafu chaiyo haimbofari kuti Ivory Coast ibude, Cote d'Ivoire ibude game pekutanga isina kuenda kunext round. Nekuti vanoziva kuti zvikadaro zvinoafekta kuuya kwemafanzi kustadium uyezve zvinhu zvinongogara zvichingochengetedzwa izvozvo hazvitaurwe asi unozviona wega kuti pane zviri kuitika. Saka ndinoona kuti nhasi vakomana veEquatorial Guinea vanenge vakatsitsirirwa neIvory Coast zvese nemareferi neCAF. Saka kuti vabude nhasi pakarema.
Pane mumwe mutambo uri pakati peMozambique neGhana. Uri kuonawo sei mutambo uyu uye mamiriro akaita zvinhu mugrupu irori?
Blessing, iri gurupu iri ndo rimwe zvegurupu rakati omei nekuti apa dzasara idzi Egypt, Ghana neMozambique dzaakutofaitira number 2 nekuti Cape Verde panumber 1 haichabvi. Saka takazvitarisa, Egypt yasara kutamba neCape Verde, then Ghana yotamba neMozambique. Ghana inofanira kukunda Mozambique kana kuti Mozambique inofanira kukunda Ghana. Vapedza kudaro hazvisi maoko avo zvakare, zvinenge zviri vaakutoda zvakare kuti Cape Verde ikunde Egypt. Saka unoona gurupu riri kunakidza here. Asi tikatarisa matambiro avakaita bhora rakapedzisira iri, vakomana veGhana vakaratidza kuti vanokwanisa kutotamba zvakanaka stere kunyanya yeMohamed Kudus uya akaratidza kuti ndo saka achitamba kuPremier League. Dai pasinawo zvimhingampinyi zvakangoitikawo kumasure kwavo zvaitwa nemadefenda vangadai vakatokunda mubhora riyati. Saka ndodaira kuti Ghana yaakusimudzira uye Ghana ndinoziva zvangu kuti kana yasvika pakadai soapa vanotamba nesimba nekuti vanoga kuziva kuti tikapotsa apa tadzokera kumba.
Asi izvo zvaitwa neCape Verde izvi zvanga zvitarisirwa here?
Kwete, zvanga zvisingatarisirwi. Cape Verde zvayo yanga isiri timu yekuti vanhu vanoti iri kungova ichikundwa. Asi kuti yapfurikidza painotarisirwa kuita sei kusvika. Timu iyi zvayo kana tazodzokera kumasure unoona kuti yatoo nechinguva ichitamba zvakanaka. Saka kungoti isusu sevamwe vemuAfrica hatisi kuda kutambira kuti zveshuwa timu yakutotamba zvakanaka.
Uyo ange ari muongorori wenhau dzemitambo Mo Moyo ange ari parunare kuBritain na Blessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita sarudzo dzekutsvaga achamirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa munambudzi gore rino. Musarudzo dzekutanga dzakaitwa musi wa15 Ndira vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakakunda vachiteverwa nagavhuna wekuFlorida vaRon DeSantis. Uye vaimbova mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley. Sarudzo dzinotevera dziri kuitirwa kuNew Hampshire nemusi wechipiri uye dzekuSouth Carolina nemusi musi wa3 kukadzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDan Moyo.
Maprimary emaRepublican akatanga last week musi wechipiri achitanga pastate yeIowa. Vanoti macaucuses Iowa ndiyo inotanga all the time pama primaries kuti ielect munhu vanoda kuti a represente part of the Republican. Taona Donald Trump achiwina zvakanakisisa chaizvo ku Iowa paakunda Nikki Haley who came second na Ron DeSantis who came third. Saka manje maprimary aya akuenda kuNew Hampshire ndopa achaitiwa sarudzo musi weTuesday wechipiri unouya uyu mangwana. Apo pakatarisirwa kuti Nikki Haley anogona kuti akunde Trump kana vachitarisa anonzi mapolls.
Nyaya dzavaTrump dziri kumatare dzakamira sei vaMoyo?
Trump tikuziva kuti chii munhu ari ane makotsi ari kumatare saka Nikki Haley ari kutoshandisa zvinhu zvakadaro pamakampeni ake kutachiudza vanhu kuti aiwa munhu uyu imhondi musamuvhotere because munenge muchidzoserwa kumashure yanguva yekuti tichinje leadership kumaRepublicans. Hatizivi kuti meseji yake ichanzvikanwa here but pari kutarisirwa kunge ndiye anogona kutiwo achikunda Trump kuNew Hampshire uku because kuNew Hampshire the other thing kunobvumidzwawo maindependence nemademocrats kuti vavote paprimary iyoyo yemaRepublican. So tinogona kuona vakawanda vachienda vachinobatsira Nikki Haley kuti akunde Donald Trump.
Chii chingakanganisa amai Nikki Haley kuti vakunde vaTrump muNew Hampshire?
Chinhu chaitika chimwewo chinogonawo kukanganisa Nikki Haley ndechekuti Tim Scott aimbavo umwe wevatungamiri aidawo kukontesta paprimary yemaRepublicans iye ari kutoendozawo Donald Trump. Problem ndeyekuti Nikki Haley naiye Tim Scott vanobva kustate imwe chete South Carolina and uyu Nikki Haley ndiye akaappointa Tim Scott kuti aite senator muparlament. So vanhu vazhinji vari kuzviona seunge atengesa Nikki Haley nekuti aendoze Donald Trump and also kana maprimary panobva kuNew Hampshire anoenda kuSouth Carolina ikoko and uyu Tim Scott ari very popular ikoko kuSouth Carolina because ndiye senator wavo. Saka pari kutarisirwa kuti endorsement yaaita kuendoza Donald Trump above Nikki Haley zvichakonzeresa ikoko kuSouth Carolina kuti kuve nedivision pakati pevanhu vanosapota Nikki Haley naiye Donald Trump.
vaMoyo, zvinobuda musarudzo dzemuNew Hampshire nekuSouth Carolina zvinokosha zvakadini uye zvinorevei?
After South Carolina, if Donald Trump akawina paNew Hampshire apa akazonowina futi kuSouth Carolina hazvinenge zvatopera, ndiye anenge ave nominee yemaRepublicans kuti azokukwidza na Joe Biden muna November hapa panenge pachiitiwa National General Election ye presidency ye United States of America.
Wa Den Moyo vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vange vari parunhare kuVirginia muno muAmerica. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanano Kawande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.